Vachitaura nevatori venhau nezuro vanxube vakati chibvumirano ichi chichabatsira zvakanyanya munyaya dzekutengeserana pakati penyika mbiri idzi. Vakataura mashoko aya kumucheto wemusangano pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika rekuChina vaWang Yi avo vainge vachishanya kuZimbabwe. Tabvunza imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, kuti zviri kuitwa izvi zvinorevei.
Nyaya yeswap deal hachingoro chinhu chisinganyanyi kushandura mamiriro eupfumi hwenyika, nekuti chingotaura kuti kana munhu wekuChina ada kuendesa mari yake yaanenge aita muZimbabwe kudzosera kuChina, anongochinjana nemunhu wekuChina ari kunza mari yake kuZimbabwe, iye omupa ari kuya kuZimbabwe mari yekuZimbabwe, iye wekuChina omupa mari yekuChina.
Asi izvi zvine dambudziko rei? Tabvunza Dr. Kanyenze zvakare.
Saka dambudziko riri kumori kondero kuti kana paine mari mbiri dzinoshanda, imwe mari ine mutengo wakadzikama uri pamusoro, imwe yakaita seZimbabwe dhora iri kungodonha. Ari kuChina uyu pamwe angangorambe kuti ndoda kuramba ndakangobata mari yangu yekuChina, ndopinda ndiine mari yangu yekuChina, ndoona zvekuita kana ndichingoichinja zvishoma nezvishoma, pane kuti nditange ndaita swap pekutanga ndobata mari yekuZimbabwe iya yorasikirwa neuremu iri mumaoko mangu.
Mashoko aya atsinhirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Dambudziko riri muno munyika munomu nderekuti tine maonero atinawo ndeyokuti vana muzvina bhizimusi vanobva ivo kuChina vanenge vanowana ndingangoti kakubatwa zvakanaka, kana kuti yatinoti favorable treatment kubva kuhurumende yedu. Nekuti tichitarisisa nyika inoyi, mainvesta kana kuti vana muzvina bhizimusi vekunze vari munomu, tine makambanies anobva iyo kusouth Africa, tine mamwewo vanobva kunana France nevamwe vanobva kuUK vanova vane mabhizinesi munomu. Ivavo havasi kuwana ndingangoti mabatirwo mamwe chete iwayo.
Mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vanotiwo chibvumirano ichi chinoratidza kudyidzana kwakasimba pakati penyika mbiri idzi.
Ukatarisa ukama huri pakati peBeijing neHarare, ukama hwakadzama zvikuru. Ndofunga muchitarisa kubvira Zimbabwe yapiwa zvirango zveupfumi kunyanya nenyika dzekumadokero.
Asi vatiwo kushanda kwechibvumirano ichi kunotinetsei?
Chifundiro chiri chokuti kana kutaura nyaya yemari, mari haisi chiri chokuti tinogara pasi ongoti tida mari yedu tirumba medu. Mari chinoita kuti mari yemari kubvumwa kana kudiwa kwainita nyangwa nhesi akakukomberedza newe zvakare. Apa mari iri kutaurwa nezvai pakati peZimbabwe neChina ndoni iri mari inokwanisa kunge ichifamba maoko akawanda. Chimwe chinorwadza futi chiri chekuti ukamba weZimbabwe neChina hwakanyanya kuwandira kuhurumende kana uchitarisa kudarika nezvemabhizinesi. Saka mari iyoyo iramba isiri mari inokwanisa kunge ichisumudzirwa kana kuti ibvumwe nekuhurumende.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga uye vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Mponda vanoti havo vanoona sekuti chibvumirano ichi chakanaka chose.
Currency swap exchange inobatsira nekuti Zimbabwe neChina zvinodyidzana zvikuru. Saka hazvibatsiri kuti nyika mbiri dzisingashandisa US dollar pachezvo hadzo dzoti kana dzauda kutengeserana poshandiswa US dollar.
China yakanyoreranawo zvibvumirano zvakadai nenyika dzakaita seSouth Africa, Nigeria neJapan. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.